Mukuru weNational AIDS Council, Dr. Bernard Madzima, vanoti Zimbabwe yabudirira kuzadzikisa zviga zveUnited Nations, zvinozivikanwa nekuti 90-90-90, zvaifanira kunge zvakazadzikiswa mugore ra2020.
Nyika yeZimbabwe yakakwanisa kunge ichibudirira mukuachivha atinoti matargets akaiswa neUnited Nations ekuita vanoti fast track kuti tipedza chirwere cheHIV. Matargets aya angare yekuti tinofanira kuita inonzi 90-90-90 pakupera kwa2020. 90% yevanhu vange vane HIV vange vazive status yavo, and 90% vanenge vari positive vange vari paart. 90% vari paart vange vaine viral load suppression. Saka maresults akabuda anonzi Global AIDS Monitoring akarakidza kuti Zimbabwe takakwanisa kunge tichiita saizvozvo, takuenda muchikamu chechipiri chekuachivha 95-95-95 by 2025.
Ko, Zimbabwe yakazvikwanisa sei? Tabvunza Dr. Madzima.
Takazviita izvi nekuita nzira dzakasiyana-siyana dzekuita kuti vanhu vange vachitestwa, vange vachiwana treatment, vange vachizotestwa zvakare viral load kuona kuti iri suppressed here. Nemainitiatives akawanda aiitwa pamwepaune hurumende nemapartners edu tichiita maprogramu anotargeta atinoti mavulnerable groups kana kuti makey populations. So ndo zvirongwa zviri kuitwa muZimbabwe zvakasiyana-siyana, zvinoinvolva circumcision, pre-exposure prophylaxis, post-exposure prophylaxis neanonzi madreams project anotargeta vasikana vadiki nemadzimai nokuti ndo vamwe mavulnerable populations kusanganisira vari mumajeri, vanoita zvemakorokoza nevanoshandisa madrugs. Maprograms iwayo anosanganisira zvakare atinoti macommercial sex workers nemaborder towns anofamba mahighway trucks.
Vanorwira kodzero dzevanorarama neHIV, amai Martha Tolana vesangano reMaking Waves Network vatiwo:
asizve tichitarisa tinoona kuti pane chine zvimwe zvinofanirwa kuitwa. Dzimwe nguva vashoma vacho vari kufa ivavo kuti vari kufa nei. Vamwe dzimwe nguva hatisiri kana tiri vanhu vari kurarama neutachiwana, kuzotariswa zvimwe zvese hazvisi kuongororwa kuti itsvo dzichakanaka here, chiropa chichakanaka here, nyaya dzekuti muropa nemoyo zvichiri zviri kufamba zvakanaka here kana uine utachiwana weHIV, uyezve kana uchimwa maARV.
Nyanzvi muya dzechirwere ichi, Dr. Frank Guni, vanotiwo zvaakaitwa neZimbabwe zvakanaka, asi vanoti panoda kunyatsoitwa tsvakurudzo yekuona kuti zvimwe zviri kutaurwa ndezvechokwadi here.
Idonzvo uye tarisiro yakanaka kuti Zimbabwe yakutotarisira 95-95-95, but tisati taenda ikoko sezvo zvinhu zvakakosha kuti tione kuti zviri kuitwa nemazvo here, especially panyaya yelaboratory testing. Nyatsokuona kuti ongororo yeropa revanhu iri kuongororwa zvakanaka here, nekuti tikatarisa manhamba atiri kuona iwayaya zvinotirakidza kuti panenge pane disconnect yekuti tine umbowo zvechokwadi mukutaura nevanhu vatinotaura navo vari muchirongwa ichi. Vamwe vazhinji vavo vanoti havasati vamboziva kuti viral load yavo yakamira sei. Chavanongoziva ndechekuti CD4 yavo iri kutariswa, but vazhinji vacho havasi kuziva kuti viral load yavo yakamira sei.
Uwandu hwevanhu vari kufa nechirwere cheAIDS hwakaderera nezvikamu 91 kubva muzana, kana kuti 71.9%, zvichireva kuti muna 2010 kwakafa vanhu mazana masere nemasere kana kuti 488, asi kukafa vanhu zana nemakumi matatu nevanomwe chete kana kuti 137 muna 2020 pavanhu zviuru zana kana kuti 100,000.